Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechitatu kugumbi 10/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Yeinoi misoro yenhau dziri dzatiinadzo nhasi. Sachigaro vedunhu recheGutiu kumashonaland west mubato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vagift Konjana vanonzi vakambomiswa kuve nhengo yebato iri kwemakore mashanu.
Tiri kungotsvaka kuti kungobetsera kuti hama dzake kana pane munhu ari kutoziva hama dzake dzapaida moyo iri ari kubva kumasvingo. Chai chaiyo kuti nzvimbo ipi pamasvingo atisinya kutoziva ndio zvataura kuti kuzori nayo kuuya kuzoshedzera panapa paredio kuti pane munhu kana pane munhu anogona kumbonzwa izvozvo achagona kuzoti kumbobetserawo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari kutsvaka hama dzava paida moyo piri vanobva kumasvingo asi vange vachishanda kusouth africa uko vanonzi vakabayawa nebanga vakafa. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vave nhurongwa hwekunyora rimwe zvebhuku nevaimbo vemutungamiri wenigeria vaolusegun obasanjo nevamwe vavo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro vedunhu recheGutu kumashonaland west mubato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vagift Konjana vanonzi nemusi wechipiri vakatadziswa kunyoresa kuti vakwanise kukukwidza musarudzo dzeutungamiri hwedunhu dzichaitwa pacongress yedunhu nemusi wechina. Vakonjana vanonzi vakaziviswa kusvitswa mifananidzo yavo vachinzi vakambomiswa kuve nhengo kwemakore mashanu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekukonzera kusagadzikana mubato iri. Vakonjana vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira kumiswa kwavanonzi vaitwa sezvo vakamiswa zvisiri pamutemo. Vanoti vakangoita zvokupiwa tsamba yavakanyorerwa nasachigaro wedunhu vaRalph Magunje vasangana pamusangano webato ravo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu ndakamiswa, ndinoshamiswa nazvo kuti ndakamisirwei nekuti handina kumbobvira ndatongwa kana kuti kupiwa mhosva yangu kuti ndikwanise kumira pamberi pedare kwedzimhosva muMDC. Nekuti zvatinotarisira muMDC ndezvekuti munhu kana achinge akanganisa anofanira kuiswa pamberi pedare apiwa mhosva yake otongwa ozonzi iwe uchakubata nemhosva. Zvino ini handina kumboitwa saizvozvo, ndakamonzi ndasaspendwa for 5 years. Saka ndinoshamiswa kwazvo.
Imhosva ipi yamuri kupomerwa yaita kuti mumbomiswa kuve nhengo kwemakore mashanu?
Zvinoshamisa ndezvekuti vari kundipomera mhosva vari kuti iwo ndakatadza kutiura makansela edu avo vakanominata kana kuti vakasarudzana pachavo vachiita mumwe wavo meya. Asi chinondishamisa ndechekuti vanhu ivavo mushure pokunge vakanganisa kutevera gwara rakanga rataurwa nemusangano vakatongwa nemutungamiri wemusangano vakapiwa zvirango zvavo. So ini ndinoshamisika kuti sei ndiri kunzi ndakatadza nekuti vanhu ava vakatotongwa kare nemutungamiri webato. Saka ini ndakaona sekuti zvanga zvisingakwanisi kuti ndivatonge zvakare, asi ndiritopiwa mhosva naizvozvo.
Imi maifanira kuvatonga muri chiima? Hamune chigaro chipi mudunhu menyu?
Ini pari zvino ndini chairman wecheGutu district rinova iro rine makansera aya.
Saka makamiswa kuve nhengo muri vangani?
MuchaGutu panyaya iyoyi ndakamiswa ndiri mumwe chete, asi makansela ose akatomiswa gore rapera pavakaita nyaya iyoyo.
Saka makatora matanho here ekupikisa kususpendwa uku?
wangu ndakatora matano iwa ndakatora matano ndikaenda kune murongi mkuru wemabasa vanova vachibaya vakati ndiende kuna chairman kana kuti vice chairman wemusangano mukuru ndakaenda kuna vatabicha kumalo vakanditi hakuna zvakadaro nokuti munhu wese ari kunzi akasuspendwa kana ndakadzingwa musangano mazuva ekuenda kucongress akwana takawirira na sustaining committee kuti masuspensions ose iwayo anofanira kusendekwa parupi asi yekuno vachitungamirwa navamagunji vari kuramba izvozvo zvokutoti izvozvi munhu wese mumasholand wese anoti konjana akasuspendwa asi vakuru kumusoro vanoti konjana haana kususpendwa saka ndivo vane dambudziko ipapo even kuno kuchegutu nemuno muprovinci mandirofanira nge ndichikwikwidza ndiri kutadza kuita basa nemhaka iyoyo
avo vanga vari sachigaro vedunhu rechegutu vakambomiswa kuve nhengo vagift konjana vari parunhare nestudio 7 vari kuchegutu sezvo tichitema tisina kwatakarerekera jonga kandemiri abatawo varalph magunje avo vanove sachigaro wemdc kumashonaland west vanoti vakonjana vakamiswa basa zviri pamutemo
takaona nezuro vachipanda mifananidzo yavo yokuda kukondesa asi nyaya iripo ndeyekuti vakonjana vari suspended vakasuspendwa musangano
vachisuspenderwa zvikonzero zvipi
pane nyaya dzekusabatana kwemamembers edu pakaitika muchegutu west kana kuti zvinoitika muchegutu west iyaya tinoti factionalism paongororo yakaitwa zvakaonekwa kunzi ivo ndo vanenge vachipfuridzira kuti vanhu vange vasingabatani
asika vakonjana tinonzwa vachiti utungamiri hwebato kumusoro uku vakavabvumidza kuti vange vachishanda suspension yavo inge isingateverwe asi zvinonzi imi kuprovinci ndimi muri kuramba kuti vashande
ndofunga ripoti yavakakupai ndeyemubikirwa kana kuti ndeyekubika nekuti ivo vanga vari kudistrict district inotongwa kana kuti iri pasi peprovinci ndisi tinoita maissues ediscipline sezvese zvinoitika zvekuti vangati vakanzi ino vanhu vekumusoro vashande kunenge kuri kunyeba kuda kushandisa mazita evakuru semaziviro edu and as of today suspension yavakonjana ichiripo ndozvatinoziva ndozviri mumafaira edu nyaya dzavo havana kunge vaitwa create and he remains suspended and after all kuti munhu ukondete unofanira kunge une nomination vakonjana pamusoro pekunge vari suspended havana nomination saka havana kodzero yekunge vange vari mudariro rekukondesa
ivo vakonjana vari kuti havana kumboendeswa pamberi pedisciplinary committee uye vakangoitawo zvekupiwa tsamba paradi
vakadezwa kudare vakatongwa asi munongozivawo kuti zvakafanana nemunhu akabatwa nemhosva dzake kashoma kuti munhu abvume anotsvaga nzira dzekuramba mhosva dzake asi ndonyaya dziripo
avo vanga vari varalph magunje vanova sachigaro wemdc kumashonaland west vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vanorwira kodzero dzevanhu vadifference dube vari kutsvaka hama dzavapaida mwoyo piri vanobva kumasvingo vadhuve avo vane munin'ina aishanda navapiri kusouth africa vaudza studio 7 kuti pakaita kupopotedzana pakati pavapiri neshamwari dzavo kubasa vapiri vakabayiwa nebanga vakafa zvino chave kunetsazve ndechekuti hapana anoziva hama dzavapiri kana pamusha pavanobva kunze kwekuti vanobva kumasvingo kana paine vanoziva vapaida mwoyo piri vokumasvingo ngavatore pepa nechokunyoresa vapiwe nhamba dzefoni yavadhuve vagoudzwa chipatara kwokunotora hama yavo
zita repana iyaya zita rake anonzi paida mwoyo piri ari kubva kumasvingo
chii chakaitika
chakaitika chokuti pakave nekurwa kwavaita ikoko kusouth africa nevamwe dzimwe shamwari dzake ikoko kusouth africa hamaino zvakafamba sei but zvandiri kutoziva kuti vakabayiwa nekutorwa ipapo so saka vakabva vabaya nebanga pakubayiwa nebanga ipapo vakabva vatorwa aendeswa kuchipatara kusouth africa ikoko so akabva asvika ashayika nhasi kuchipatara ikoko saka tiri kungotsvaka kuti kungobetsera kuti hama dzake kana pane munhu ari kutoziva hama dzake dzapaita mwoyo piri ari kubva kumasvingo chaya chaya kuti nzvimbo ipi pamasvinga tinya kutoziva ndio zvataura kuti kuzuri nari kuya kuzoshedzera pano apa pati pa radio kuti pane munhu kana pane munhu anogona kubonzwa izvozvo asagona kuzoti kumbobetserawo
kana hama dzake dzakaterera dzingaita sei dzingaziva pokuenda sei
zake dzakaterera nguva ino tinokumbira kuti kana vane bhiro nebepa vanonyatso kutonyora nhamba idzi nhamba dziri kuti 0027790225335 ndio taura nhamba zvekare +27790225335 vanogona kubata mfana yeye parunhare zita rake anonzi Xolani
Mdogo, baishanda vese kana namba hiyo isingagona kupinda vanogona kubata inini zvekare inini namba dzangu ndedze kuEngland namba dzangu dziri kuti 0044786567977 so kana vagona kundifonera kana vagona kundiwhatsapp kana kutumira sms chaiyo ndinogona kuvafonera back ndinogona kuzoti ndinyatsotovatsanangurira zvokuti zvasikunovachemera chaiyo kuti vana mai navana baba vazogona kuwana closure nekuti mwana wavo chaiyo chaiyo wakashayika so tinongokumbira kuti mashoko chero ani chero ani ari kubva kumasvingo tinongokumbira kuti chaiyo chaiyo vakuru vedetserai vanhu vavana piri vagone kutoziva kuti mwana wavo anonzi paida moyo piri akashayika kusouth africa vagone kuti mafonere namba idzodzo then we can direct them to the hospital then ipapo pavazogona kuti vatotora mwana wavo they can go and bury the child
avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu vadifference dube vari parunhare kuunited kingdom nestudio 7 vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vakanyora bhuku rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage nevamwe vatatu kusanganisira vaive mutungamiriri wenyika yeNigeria vaOlusegun Obasanjo vanoti vave neurongwa hwekunyora rimwezve bhuku nevatatu ava ngatinzwei
bhuku rakatora nguva kuti tinyore asi bhuku rakabuda ndinotenda mwari kuti akandipa mukana wekuti ndisenze neshamwari dzangu dzakadzinosanganisa Dr. Greg News baba vangu my papa Dr. Olusegun Obasanjo neshamwari yangu yekuamerica Jeffrey Hess. It was a very excellent experience tichiweka nemadeadline ne a lot of work we put but kungonzwa nyorawo bhuku mukoma blessings zvinodadisa so ndakanzwa kufara sereke and I hope vana vezimbabwe vari kuchikoro vachainspirewo kuti vanyore mabhuku pandanga ndiri kudurban tiri kudurban tiri kupretoria tiri kusouth africa tichisaina bhuku iri nekumalawi of course kuzimbabwe titorera mabhuku edu but I think message iri mubhuku umu ndo yakakosha yekuti democracy yakakosha nhasi hatina kurara tiri kulupani kwangu uchiitwa congress yematebeleland north yemdc alliance vanhu varara nenzara vachinayiwa asi vakamirira chido chavo chokuti vangotuza munhu wavanoda vamwe vacho vangotuza kuti dhongi rangu randiri kuvhotera iri richadyiwa but democracy so democracy kana kuti kusarudza zvinhu zvakakosha so bhuku iroro ndinoshuvira kuti richadzidzisa nharadada kuti hakuna ba chinofa chakabudirira kana wabira munhu kodzero yake wabira munhu sarudzo yake nokuti hakuna munhu anofa akatongwa asingadi kutongwa ende munhu anorakidza kuda kutongwa kwake nekusarudza hurumende yaanoda so ndinotarisira inini kuti Africa ichaverenga bhuku iri because bhuku iri riri kutresa kuti nyika dzakabudirira dzinenge dziri open dzinenge dziri democratic so it was a fantastic experience and I can tell you that the Tato part project 2, project 3, and I look forward to more publication of this book.
Saka muruku tarisira kunyora zvakare nevarume vamakanyora nawa.
Ndikatoti tatotanga tisingatauri kuti tiitei. Uyezve ini ndiri kunyorawo bhuku rangu ndatone 75,000 words re-experience yangu yemo government of national unity. Pamucharivirenga mune muchingoseka muchiti aiwa mukadota amuka through Tendai BT. So I'm also doing that, but it's a very exciting project. Chinonesa Mzimbabwe atiyerengi, Chinonesa Mzimbabwe atinyori, and that is very sad. That is very sad. So I hope with the project, Jetakaita, Nana Baba Obasanjo, Nana Baba Craig News, which I inspire, Vakawanda, Nyanya Shamar Dangu, the Kabzimusanganskira, Vana Brian Kagoro, Vana Tino Zabiri, Vana Arnold Tsunga, Vana Roslyn Hanzi, Nevamo Angodaro, Mapungganyuru.
Tukona kuti pamaka iedza kupinza bhuku renyiri muZimbabwe zvanga zvichinetsa netsa. Vanhu vanokwanisa here kuritenga imo muZimbabwe macho? Zviri kufamba sei?
Kune imwe bookshop inonzi Inov 8 iri paAmbassador Hotel muHarare yozoita kukamfinza. Ndakaonawo ine bhuku iroro iri. Ndikaibvunzwa kuti vakaritora kupi, vakati takangotumirwa. Vari kutengesa for $30. So ndiri kutaura neshamwari dzangu kuti itumirwe. Ditumirwe masuitcase akati kuti tiise mumabookshop rotengeswa nemari yakaderera $30 yakawandisa kuZimbabwe. So I think in the next 2 weeks rogona nge rauya kunyange hava ari mashoma but rogona nge rauya.
Vaimbo vagurukota rezveupfumi vatendai biti vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi veStudio 7 ninoitwa Jaffet Kabiki ndirikutaura ndiri South Africa muMpumalanga. Ndasendawo mashoko angu aya ndichiti chirongwa chenyu chakanaka zvikuru ende tikachishaya hatimbwe zvakanaka. Ndoti nditaurewo mashoko maviri matatu ndichitaura pane pandanzwa president wedu waMnangagwa vachitaura nemhomho vachifarira kusendwa kwakaita kutumirwa kwakaita tsamba kubva kuBritain naPrincess Diana. Vakafara zvakare kutumirwa kwakaitwa mari naWatrump kubva kuAmerica. Zvinhu zvandikatsamadza zvikuru kuti tiri panguva yekuchema nekunge tichinyaradzana nehama dzedu dzatakarasikirwa nazvo. But mashoko avataura ipapo angachiratidza kunge vari kufara chaizvo. Zvinhu zvisinondifadza bhikozi mafarira avanga vachiita vavari kufarira mune zvenyika kwete mune zvetsaona takasangana nayo. Kufara kwavo kwakuri kuratidza kuti vari kufarira kutumirwa kwakaitwa neWatsup. But hazvireve kuti kutumirwa chema kana rubatsiro kubva kuna WatsUp zvapedza matambudziko emuZimbabwe. Asi iyo matorero avazviita tozvitora sekuti vaita yavari kuti re-engagement. Aiwa haisiyo re-engagement iri kutaurwa. Saka ndiri kuti mashoko angu munhu ari kutodawo kubatsirwa kutaura chaiko. Nekuti panguva ino yatiri panguva yekuchema hatifaniri kunge tiri panguva yekufara semafariro avanga vachiitawo. Ndo mashoko makuru andiroti nditaure maita basi.
Makadii zvenyu vashamarari, ini ndinoitwa Chakudzwa Swanga from Pachipinge, but now ndiri kuSouth Africa Brits ndokwandiri kumboshanda-shanda sezvo nyika yedu haina kumira zvakanaka yakamira nemusoro. Kwakadini zvenyu kwamuri ikoko vashamarari, ndokutendai nekutipawo nhau dzenyu kwamunotiita. Inini ndoti panyaya yesaikoloni iyi handifungi pane vaya vambotaura kuti zvingadai zvichivaremera zvinovaremera vaMnangagwa, asi ndavatirae kuite the best kuti nyika iyi kuti vanhu vafarewo kwete kuti panopiwa vanhu zvinhu. Vamwe vanhu vanenge vakapfeka maima t-shirt ezano PF zvakafanana nekutaura kuti zvinhu zvatiri kupa ndezvezano PF. Ipo zvino zvisiri zvezano PF chete kwezvinenge zvabva. Aiwa, tiri kuti pane zvinhu zvakaipa zvakadai seizvi sesaikoloni dai. Apadi kupindura zvepolitics bano. panoda kungoshandisa chikorowo kuti apa ngatimbosiyana nazvo ngatimborega kupfeka matisheti edu tinawo tinozviziva vakawanda munopiwa manyowani muchidii asi nyika yakangomira nemusoro kudaro ini hamuzvifungi handizivi dai kudya mari kwamunoita nevamwe vanonzi dai kudya mari kwamunoita nevamwe anamunanga handizivi kuti zvakamira sei saka ndoti kune president angaremerwa ndizvo but ngatirai kuva kuwadzidzisa kuti pakadai cyclone yakadai iyo musapfeka matisheti nekuti zvototora kunge ivo ndo vari kubvisa chikapu zvisiri zvekuti ivo ndo vari kubvisa chikapu ndatenda zvangu ndinoita kuzosimango from pa, from Chipinge but now isusi ndiri kusouth africa ndogara apo panonzi pamukono ndatenda zvangu ndakadzidza paGreen Valley Secondary School apo ndatenda zvangu vashamarare chionga kandimire makadii zvenyu muri sei nevashamarare vese ndatenda
Magadi itu studio save, nana mukoma junga, nana mukoma tenono kablessing solo. Wese wanuti penyora wanita kutuzini, nanyo nakiza. Aiwa, ndino fara chaizi. Ndofika, ndrimu nanu fara kutuza studio save, mtereki. Darangu nanzi njati, ndreku nedubeki uku South Africa. Ndoda kuti ndipe rugerero kana kuti ndibatsire kupa rugerero kune avo vacharegerera munhu uyu anonzi akabatwa achida abazonze zvevanhu vainokwanisavaida kuti vagoverwe kuvanhu vedambudziko recyclone idai kuti aiwa ngadai vakwanisa kumuregerera zvinowanikwa muupenyu izvozvo zvinowanikwa ndokuti chokwadi chachiya chaitaurwa kunzi chikafa chizi kusvika chikafa chizi kusvika pava nehumbo huwo hwakanaka vanhu vakwanise kutaura kuti kunokwa tizi kuona chikafu saka zvapabatwa mbavha ichi aiwa ndokumbira asi chandinokumbirisa ndechokuti dai havo vakwanisa kumuregerera munhu vangomuudza kuti zvavakaita hazvitenderwi asi ndiwo purufu yavapo yekuratidza kuti chero vanhu vakademba kuti hanzi kunowa kuzi kusvika chikafu zvisizi nehumbo huwo hwakakwana chaizvo kuzi vaimboramba vaitanzi tikuisa kuii tikuisa hurumende chinoude dai 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 saka nao zvabudira pachena tatenda
makadini vashamarari nese vekustudio seven nokukwazisai nemufaro asi ndochitize nematambudziko akaitika kuchimanimani hurumende yadinwo kuti ikwanise kubatsira vanhu vese vakapazirwa dzimba votanga vaverenga kuti vanhu vacho vakapazirwa dzimba vangani vakapazirwa madzimba marata chete vangani uyezve nherera ingani then kwoita commission inoverenga vanhu ivavo vonyorwa vobudiswa kumapepa kuzi vanhu vakaparadzirwa dzimba nemusha yose kuchipinge vanhu vakati then vobudiswa zviri pamutemo kuti vanhu ivavo vangani nherera ingani then zvaroketwa mune zvakanaka uyezve voutano dokta voendawo vochimiramirawo vochiona mumakiriniki kuti mishonga yacho iri kuuya ichibatsira iri kushanda nemwazvo here zvoita zvinhu zvakarongeka
Muchikamu chino chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakadzinga basa gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika amai Kirsten Nielsen. Pasina chinguva amai Nielsen vadzingwa basa, vaTrump vakabva vadzingawo basa mukuru weSecret Service. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti kudzingwa mabasa kuri kuitwa vanhu mubazi iri navaTrump uku kwakanangana nokufadza vatsigiri vavo sezvo sarudzo dzave kuswedera.
Maonero atiri kuita ndeyekuti paita kupesana kwepfungwa mutungamiriri wenyika vaTrump kudzinga kwavaita basa gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica. Kunobva pakupesana kuti vaTrump vari kuda kuomesa zvinhu zvakanyanya kune vanhu vanenge vachida kupinda munyika muno kunyanya takatarisa kumahombekombe kana kuti kubhodha reMexico neAmerica uko kuri kuuya vanhu vakawanda chaizvo zvisati zvambooneka kuri kupinda vanhu vakawandisa vari kuuya ikoko vazhinji wavo vachinzina vaTrump havafanira kunge vari munyika muno. Chimwe chaangashiitika vanhu ndechekuti vaTrump vari kuda kuti kunze kwemudhuri kana kuti ruzhowa rwavari kuda kuti ruvakwe rwekuvhara America neMexico vari kungava vakutaura zvekare kuti kunyange vanhu vari muno vatori muno nechekare vakapinda muno vachibva neikoko uko ngavaongororwe vadzorerwe kumisha yavo. Vakataurawo zvakare kuti America yazara, hatichada vamwe vanhu vanopinda muno, kunyange vanenge vachitiza kumbunyikidzwa kana kuti vanenge vachitiza vachityira upenyu hwavo vaya vanonzi vapoteri. VaTrump vakati havachavada muno munyika.
Kudzingwa basa kwegurukota iri kutadza basa here kana kuti pane kumwe kusawirirana kuripo?
Tinonzwa kuti iri gurukota radzingwa iri maerensena vanga vakataurira vaTrump pamusangano wavakaita nezuro kuti aiwa izvi zvaakuraudzira mutemo wenyika dzepasi rese uya unonzi International Humanitarian Law inokumikidza kuti kana munhu achinge apotera munyika yenyu ingava nyika ipi zvayo iri pano pasi, nyika iyoyo inosungirwa nezvirongwa zveUnited Nations kana kuti nemutemo weUnited Nations kuti iongorore kuti munhu uyu ndezvechokwadi here kuti kwaari kubva uku ari kutyisidzirwa, ari kumbunyikidzwa kana kuti upenyu hwake hungava munjodzi. Kana vazoona kuti hazvina kudaro ndopo vanokwanisa kumurambira, asi vaTrump vari kuti handinei naizvozvo.
Taona zvekare kuti mukuru weSecret Service kuHomeland Security adzingwawo futi basa. Vari kuda chiko vaTrump?
VaTrump vari kuda kutonga nedemo. Nyika inoyi yeAmerica tinozikanwa pasi rese kuti inyika inotonga nemutemo wejikerere, asi kubvira pakapinda vaTrump vari kutsvaga pese pavanogona napo kuti vafatedzera zvisungo zvemitemo yenyika yavo. Vanenge vachida kuti shoko ravo ravataura ivo ritevedzerwe. Vaakutonga sekutonga kunoita madzimambo, kuti zvataurwa namambo ndizvozvo zvinofanira kutevedzerwa, asi makurukota avo anenge achivataura kuti aiwaka mutemo wenyika ino haudaro, unoda kuti tifambe takadai. Tikadzokera kune zvematongerwo enyika, vaTrump vari kuedza nepese pavanogona kuti vazadzise zvimbiso yavakaita kune vatsigiri vavo kuti ivo kana vapinda vachaisa ruzhowa pakati peAmerica neMexico. Vakati ndozvavachaita, ndozvavari kuda kuita izvozvo. Uye vakati ivo vachadzinga vamwe vanhu vemarudzi vari muno munyika vanoita kuti munyika muno vazvizvarwa zvemuno zvisawana mabasa, vamwe vanoitawo zvekutyora mutemo, vanoita zvezvinodhaka vangava madrugs, vamwe vanogara muno vasina mapepa, vari kuti vese vavo ngavadzokere. Isisiwo tikatarisa tichinyatsokuongorora sevaongorori vezvematongerwo enyika, tinoona sokuti nerimwe divi vaTrump vari kuita zvinhu zvakatinakei nerimwe divi.
Sei muchidaro?
Nekuti kune vanhu vanopinda munyika munomu vachinge vakumbira kuuya kuno zviri mugwara, votsvaga mapepa ekupindisa muno vachibhadhara mari dzakawanda kuti vakwanise kuzokwira ndege vachiuya kuno vachipinda muno. Ivava vanhu ivava vanopinda mudungwe kana kuti mukiu yekuti vazoprocesserwa mapepa avo agadziriswe vazokwanisa kugara munyika munomu zvepamutemo. Asi ava vari kupinda nekuMexico uku vari kungopinda. Kana vapinda muno vasina mapepa vogara muno vachishandisa mari dzemuno, kungava kurapwa kuzvipatara, kungava kuendesa kuvana kuchikoro. Saka panoti netsei tinoda sokuti chikuru chaicho ndechekuti vaTrump vari kuda kuti ivo zvavanoda zvavakavimbisa vatsigiri vavo kunyange zvisingawirirane nedonzo reAmerica ragara richizikanwa nepasi rese jikerere zvinge zvichiitika. Ndo maonero atiri kuita iwayo.
Dr. Frank Gruny vari parunare muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro wedunhu rechigudhi kumashiland west mubato reMDC inotongerwa navaNelson Chamisa vaGift Konjana vanonzi vakambomiswa kuve nhengo yebato iri kwemakore mashanu. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kutsvaka hama dzavapaida moyo piri vanobva kumasvingo asi vange vachishanda kuSouth Africa uko vanonzi vakabayawa nebanga vakafa. Ndiri muWashington DC, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.